Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 25 2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende yakazvipira kuva nemitemo yakanaka senzira yekumutsiridza upfumi hwenyika. National Executive Council MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inosangana muHarare ichizeya gadziriro dzesarudzo. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU-PF musarudzo kana kuti maprimary elections zoitwa nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura pagungano reInternational Business Conference yegore rino kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo nhasi, vachiwenga vati urongwa hwekugadzirisa nyaya yekuti zvive nyore kuti vanoda kusima mari munyika vakwanise kuvhura mabhizimisi zviri nyore kwave pamusorosoro. Vati senzira yekubatsira kumutsurudza upfumi hwenyika zvakakosha kuti nyika ive nemutemo yakanaka yakajeka uye hurumende yakazvipira kuve nemutemo yakadaro.
In order to sustain our economic growth and development agenda,
tikwanise kuva nebudiro yeupfumi inoramba ichienderera mberi munyika. Hurumende yakazvipira kuti pave nemutemo yakanaka uye yakajeka. Pamusoro peizvi zvakakoshawo kuti hurumende vemakambani pamwe nevemaindustry vashande pamwe chete pakuve nezvirongwa zveresearch nedevelopment zvinobatsira kusimudzira mashandiro emabhizimusi nemaindustry.
Vachiwenga vati hurumende iri mushishi kuedza kumutsurudza maindustry emuguta reBulawayo nekune dzimwe nzvimbo munyika pamwe nekuita kuti kuvhurwe maindustry matsva. Vatiwo zvakakosha kuti hurumende vemakambani pamwe nemaindustry vaite maonera pamwe panyaya yekuvandudza mashandiro.
As you may be aware, most companies are now shares.
Sezvinozivikanwa nevakawanda, maindustry akawanda ave matangwaza uye mamwe ane michina yakachembera nekusakara. Izvo zvinoita kuti maindustry aya atadze kunyatsoshanda zvakanaka. Nekudaro zvakakosha kuti timutsurudze maindustry edu nekuve nemushandira pamwe pakati pehurumende nevemaindustry.
Mushure memashoko avachiwenga, vanhu vange vari pamusangano uyu vapiwa mukana wekubvunza pamwe nekupawo pfungwa dzavo pamusoro pezvange zvataurwa nemutevedzeri wemukuru wenyika. Mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Vasfelani Javangwe, vati vanotambira urongwa hwehurumende hwekuedza kumutsurudza upfumi hwenyika nekukwezva vemabhizimisi ekunze kuti vasime mari munyika. Asi vati vanotyira kuti kuisa pfungwa dzose panyaya iyi kunogona kuzosiya mabhizimisi emunyika akawanda ari pachena. Izvo zvatsigirwawo naamai Nyepudzai Nyangulu avo vati ishuviro yavo kuti hurumende ive neurongwa hwakajeka hwekuita kuti mabhizimisi kunyanya madiki emadzimai ashande asingasangane nezvimhingamupinyi zvakawanda.
Ndiri kunzi Zimbabwe iri open for business. Ko mabhizinesi ari kuvhara aya kunyanyanya zvakatarisana nemadzimai. Ndopane kushungurudza kwakanyanya. Chikumbiro changa chiri chekuti vaongororewo vaingenje ivava maregulatory authorities, malocal authorities, vatarise vakurukure kuti pane zvavanokwanisa kuita here kuti varerutse mimwe mitemo yavo nekupa hwaro malocal business people and business women kuti vakwanise kubhadhara zvavanofanirwa kuti vabhadhare kwakasiyana siyana, asi vachipiwa mukana wekuzviita zvisingavamanikidze kusvika pekuzovhara.
VaSimon Bere avo vange varipowo pamusangano uyu vati kunze kwekuve neurongwa hwekukwezva vanosima mari munyika zvakakosha kuti hurumende inyatsobuda pachena pakuti inotevera gwara ripi munyaya dzezveupfumi. Gungano reZITF rakatanga nezuro uye richavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Tine urombo watereri iyo yanga irinyaya ya mtezeri kwe mtungamiri wenyika wa Konstantino Chiwenga avanoti urumende yaka zupira kuwene mchemo yaka naka uye yaka jeka senzira yekueza kumutiriza nyayazesho upumi. National Executive Council MDCT inotungamirwa na Nelson Chamisa yasangana muHarare nhasi pamuzinda webato iri weMorgan Tsvangirai House kwemaawa manomwe kuti izeye gadziriro resarudzo uye mutongo wakabuda mudare repamusoro mubulawa nezuro wakati pari zvino utungamiri webato iri hauna kujeka nekudaro vose vanokwanisa kushandisa zita rekuti MDCT uye mufananidzo yebato iri. Bato iri rikushora zvikuru mutongo uyu richiti unoita sewe matongerwe enyika. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriro wavachamisa vaLuke Tamborinyoka kuti tinzwe zvaitika.
Musangano wanhasi ndewe organ hombe yemusangano inonzi National Executive wasangana kwemaawa anokwana manomwe pati tichitarisa nenyaya yekuti musangano wakagadzirira sei sarudzo dziri kuuya. Musangano wareceiva maripoti kubva kumaprovinces nenyaya yestate of preparedness yepati tikaona kuti takagadzirira zvikuru nyaya yesarudzo dziri kuuya. Taona zvakare kuti musangano waredi uye utafudha macandidates mumaparliamentary constituencies ese ari 210 uye mumacouncil wards ese ari 1958. Pati zvakare yaadopta the campaign program yatashandisa pacampaigni iri kuuya. Ikanotawo zvakare kuti concern ruling yakapuwa nedare rekubhurwayo iyo yekuti zvakare kuti MDCT rinogona kushandiswa neavo vakadzingwa musangano vanosanganisira Dr. Tokozani Kupe. National Executive yakatyamadzwa nekuti panenge pane zvematongerwo enyika zvekupinda mumatare edu nekuti nyaya yemafaction yanga yakutaurwa najaji haisiro yanga iri pamberi pavo. Yanga iri pamberi pavo inyaya yevanhu vakadzingwa mumusangano asi vari kushandisa logo yepati, simbo yepati, brand repati nemaimeji yepati zvisiri pamutemo asi ivo vakadzingwa. Ndonyaya yanga iri pamberi pajaji asi jaji vanga vakutaura zvemafaction hamene zvavanga vakutaura zvemafaction zvisiri pamberi pavo. Ndo zvimwe zvenyaya zvaongororwa neexecutive asi executive yazomwe zvaihaiwa. Chaapapo ndechekuti yanyaya Dr. Kupe nezanupiefu ari divi rimwe chete nevanhu vezimbabwe neMDCT nealliance ari tadzi rimwe chete asi yatinoziva ndechekuti nhoroondo inoratidza kuti vanhu vezimbabwe vagara vanongobudirira saka ipapa tinotarisira kuti vanhu vezimbabwe vachabudirira uye vachakunda.
Asi kava vatamborinyoka vamwe vanogona kutika imi ndima akakwira kumatara kana apa mutongo wamusingafari nawo makuti mavarangu azarevu.
Aiwa, hakusi kuti tikuti mavara edu azarevhu. Tine kodzero yekutaura iye rimbumbiro remutemo paany judgment pane inonzi freedom of expression. Tiri kutaura asi kutaura kwatamboita mune imwe statement tati isusu tine kodzero yekuenda kumatare epamberi asi tiri kushandisa midzi dzese dziri political wanedzi pamutemo kuti tigadzirise nyaya iyi.
Mutauriri wavaNelson Chamisa vaLuke Tamborinyoka vari paRunare muHarare. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANUPF musarudzo dzemaprimary elections dziri kuitwa nemusi wesvondo kunyange hazvo paine kugunun'una kwevamwe vachiti vakarambidzwa kutsvaga rutsigiro nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vari kukwidza musarudzo idzi vari kunzi vafambe vose pamwe chete vachitsvaga rutsigiro uye kuratidza kuti vanotsigirawo zvizere mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa vari kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori wezvemutemo mubato iri vamunyaradzi Paul Mangwana tikavabvunza kuti zviri kufamba sei.
Iri kufamba zvakanaka tichiita maprimary elections edu nomusi weSunday musi wa29 nyika yose inenge ichiita maprimary elections kubva pana kansela pana MP vewomen's quota masenators zvese zviri kuitwa musi umwe chete.
Saka ndanani vanenge vachivhota apa?
Tinenge chivhotesa vanhu vamastructures every card carrying member achavhotera macandidates anoda.
Muri kufara here neuwandu hwevanhu vacho varatidza kuti varida kunge vachikwikwidza vakamirira bato rezanupf?
Macandidates auya anoratidza kuti musangano wedu is the largest party in the country. Unodiwa navanhu yes. Kuona vanhu vachitoti dai ndapinda dai ndapinda asi vari kutokwikwidzana dai ndiri ndamira. Kune mamwe mapost unotoona kuine 30 candidates. Iri kukondesa zigaro 1.
Ko kana pamira pakadaro muri kuita sei? Vanotanga vambotaurirana here vanhu ava kana kuti
kutoti kana vati tiri kukondesa tongoti ndaanoita secret ballot muvhota
Asi tirikuona kuti sarudzo dzakutoitwa vanhu mazita abuda. Vanhu vane nguva yakakwana here kuti vanyatsotsvage rutsigiro rwakasimba pavamangwana kana kuti mune makurumidza kuita sarudzo?
Kwete, vanhu vemusangano vari kuvhoterana, saka vanhu vanozivana kare. Saka hapana nidhi yenguva yakareba yokambena, nekuti munotozivana kana vari kansela vamunoda vari muwadhi menyu. Kana ari MP anofanira kunge achishanda navanhu muconstituency imomo, saka munhu anofanira kunge achitozikamwa already. Saka hapana nidhi yetime yakareba reba yokambena. Muri vanhu vanongozivana, muri kuita gemu renyu romba menyu, muchizivana murimo.
Saka ndaanani vanenge vachivhotesa apa? Hapazoite mutauro here?
Saka foma inonzi Independent Electoral Commission yeZANU-PF ndiyo inenge ichivhotesa, ichisupervisa maelections, obviously ichishanda nenhengo dzomusangano dzinenge dzisiri kukondesa maelections.
Saka vanenge vaine zvichemo vakasununguka zvakare kuti vadzoke kubato?
Vanoenda kuIndependent Electoral Commission nezvichemo zvavo.
Munyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Masangano akazvimirira anoti hurumende inofanira kuona kuti munyika maitwa sarudzo dzisina mutauro kuburikidza nekuvandudzwa kwemitemo inobata nyaya dzesarudzo. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pachirongwa chekuparura chirongwa chefair fair campaign mumasvingo, vanoona nezvekufambisa kwemabasa muCrisis in Zimbabwe Coalition vatulani Muswelanto vati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo vari kubata pasi rose kumeso vachivimbisa sarudzo dzakachena, asi hurumende yavo isina zvairi kuita mukuvandudza mitemo yesarudzo.
Chokutanga ndechekuti taona kuti hurumende yedu irikutungamirwa naMnangagwa aizive chinhu chinonzi credible free and fair election chairi kufamba ichipromisa pasi rese kuti Zimbabwe ichaita maelections ari free, fair and credible. Taona zvakare kuti maelections edu atirikuda kuita mugore rino pane zvinhu zvakawanda zvataifanira kunge tichigadzirisa. Zvinhu zvakafanana nokuti mauto aisafanira kunge achioneka achirana maelections, aisafanira kunge ari involved mumatongero kana mafambisiro ebasa mumusangano weZimbabwe Election Commission. Ine chechatu zvakare taona pane chimwe chikomiti chinova chinofamba nemaelections chinonzi Elections Logistics Committee, icho zvakare chiri kutungamirwa namauto.
Mukuru wesangano revakaremara reDisability Amalgamated Community Trust vaHenry Chivhanga vatiwo fair fair ichanetsa musarudzo nekuti hurumende haisi kugadzirisa zvakaipa zvaitwa makore apfuura muhurumende yavaRobert Mugabe.
Free and fair elections achanetsa nemhaka yekuti kana tichiti fair fair zvoreva kuti zvinhu zvoitwa pachena, uye kuti munoisa zvinhu zvinoratidza kuti zvinhu zvakuiswa pachena, munoisa mutemo inoita kuti vanhu vasununguke vachireva kuti toda kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakadai. Saka hurumende iripo haisi kuratidza kuti iri committed kufair fair elections vari kutaura, inongova public relations effort yavanoita kunze.
Asi vadhumisani Munguchini vemasvingo Youth Empowerment vati vamunangagwa vari kuita basa guru rekugadzira zvinhu kuti sarudzo dziitwe pachena sekuvimbisa kwavo.
Isu tinotenda nehurumende yavamunangagwa nezvaari kuita, tikona zvizhinji zviri kuchinja. Takatarisa nenyaya yesarudzo tichaita gore rinoi, tikona kuti maobservers aya edzimwe nyika ari kubva kuna maamerica nekuna mabritain mainternational observers aya angachirambidzwa kuuya kuzodzimva maelections edu makore apfuura aya, iye zvino vakapiwa mukana wekuti vauye. Uyezve tikona kuti mapolitical parties ese akatodaidziwa vakatogara pasi, ndokunga vachagara pasi mazuva ari kuuya kuti vavakurukure nyaya idzidzi dzakasangana semapolitical parties ese.
Nyaya yekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo yakapinzwa muparamende kutanga kwemwedzi uno, asi hapana zvakaitwa zvichitevera kupokana kwakaitika muparamende kudzamara nhengo dzedare dzaenda kuzororo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 PM mu muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngati kurukurei, musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vanobatsira nemari pasi rose vavimbisa kubvisa mari inoita mabhiriyoni mana nemazana mana emamiriyoni emadhora semari yekubatsira Syria nenyika dzakaipoteredza idzo dzine vapoteri vakawanda kubva kunyika yeSyria iyi. Asi mari yavimbiswa iyi ishoma zvikuru zvichienzaniswa nemari inodarika mabhiriyoni manomwe yanga ichitsvagwa neUnited Nations. Kambani yeFacebook yaburitsa nhasi zvinofanira kuitwa kana kusaitwa nevanhu vose vanoshandisa Facebook. Mukutanga kwemwedzi uno, nhengo dzeparamende muAmerica dzakambodaidza mukuru weFacebook vaMark Zuckerberg kuti vamire pamberi pedare vachivabvunza kuti kambani yavo yaiita zvose here zvinodiwa kana kukwaniswa kuitwa kuti idzivirire nekuchengetedza kodzero dzevanhu vanoshandisa Facebook. Sedzimwe nyika zhinji, Zimbabwe iri kutarisana nechirwere cheautism icho chinonyanya kubata vana zvikuru vanakomana. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere reCenter for Disease Control rinoti munhu mumwe chete pavanhu gumi nevasere munyika dzese ane autism. Vabereki vazhinji vanotadza kuwana zvikwanisiro kuvana vavo vane chirwere ichi izvo zvinozoita kuti vana ava vasaende kuchikoro. Mutauriri weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vanoti Zimbabwe ine vana vana chiremba vazhinji uye vanhu vakadzidziswa kubatsira vana vane autism kunyange hazvo paine zvimwe zvibingaidzo zvavanogona kutarisana nazvo munyika. Tanonoka wandi weStudio 7 abata Dr. Nyamande kuti tinzwe nezvechirwere ichi.
Anonyanyoratidzira through etinoti ma problems in social interaction, ma problems in communication, uye ma problems ma behavioral problems, and kazhinji inonzoonekwa between 1 year and 2 years of age.
KuZimbabwe yanga ichizikamwa here zvikuru autism?
Ndingangoti the problem inenge isiri panyaya yekuti yanga iriko here kana kuti yanga isiko. But maybe my problems are nenga repo is around kuti vana chiremba vana mukoti are they able to make the diagnosis. Nekuti as time goes on ma criteria anoshandiswa ku diagnose autism angari kuti achivandudzwa. So parizvino vakushandisa inonzi DSM-5 pa new definition kuti how can you come up to ungasvike sei pa kuti madiagnose kuti munhu ane autism. Sematsanangura ndaita pakutanga hachisi chirwere chaunokwanisa kutunga ngoti because of symptom yakati wototi munhu ane autism. It's a spectrum kuda kuti muri kubatanidza masymptoms akasiyana-siyana kuti muzosvika pakuti aiwa uyu munhu aneji uyu mwana uyu ane autism. So I think my challenges anga aripo mainly ari around being able to make the diagnosis and zvichienderana nemacriteria anenge akasetwa nemainternational standards.
Sekuziva kwenyu, Zimbabwe inokwanisa here kurapa kana kubatsira vanhu vane chirwere ichi?
Hongu, tinana chiremba chiremba wese akatreni wanokwanisa kubata kuti mwana kana kuti patient ine chirwere cheautism. Chatinongokurudzira ndechekuti vabereki kana vachiona kuti mwana ari kuita madelays mukutaura, ari kuita maproblems mubehavior, ari kuita maproblems in terms of social interaction yake, vanhu vakafungidzira zvakadaro vanofanira kuenda nemwana kuna chiremba anenge ari pedyo. Tina chiremba futi ari well trained kunyanyanya mapsychiatrists vanova maspecialists vanokwanisa kubatsira kudhila nekudiagnosa nekurapa chirwere cheautism chatirikurarama zvacho.
Saka pari zvino tingati yedu Zimbabwe yakagadzirira kurapa kana kubatsira vanhu vane chirwere ichi.
It will be very difficult for me kuti nditaure about preparedness yeZimbabwe as a country, because hapana akamboita study yekutarisa kuti problem yeautism iri kufambiswa sei muzvipatara zvedu. Asi chandingangotaura ndechekuti tinana chiremba vakatrainwa zvakakodzera, tinana mukoti vakatrainwa zvakakodzera, tine maspecialist not only mageneral doctors semi, but tine madoctors maspecialist vakatrainwa kudhila nechirwere cheautism vanokwanisa kudhila nacho.
Avo vanga vari mutauriri weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vachitaura vari parunhare vari muno muWashington DC naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevateereri vedu veStudio 7.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi tiri kutarisa dambudziko revana vanorarama ivo nechirwere cheautism. Regai timboenda kuna vaGordon Chimaire, vanaivo mwana wavo ane autism, vachitsanangura kuti vari kurarama sei zuva nezuva.
Avatombeziya autism kuti autism chii. Ini ndakaenda nemwana kumagrosa ndakaenda naye kune vamwe vanhu and manaye akatanga kuita zvaanoita nebehavior yanoita so zvinenge zvakozwa maybe nemafrustrations ake senge anoda kutamba nehosho muchurch. Akageza kuiona hosho iyoyo anogona kutanga kurova vanhu kana kuswinya vanhu. Vamwana vanofunga kuti mwana uyo anopenga, kana tiri mupublic vanogona kungoti mwana iyeye anofanira kuendeswa kunonamatirwa. Pane vanhu vakatomboya vachindudza kuti mwana uyo haana kana 3 months achifema, achatofa after 3 months unless watomuudza chii kuchurch kwavo. Vamwe vanoti uya timunamatire, vamwe vanoti endai naye kumupostori uyo kumaprofita aya akadai dai, but hazvisiri izvo.
Toendawo kune vamwe vatsigiri vedu vepafacebook page yedu yeVOA Shona kuti tinzwe kuti vari kuti chii.
Ndaitwa Terenzi Maziya, tiri kuno kuGaberoni, Botswana. Tiri kungosanganidza naonacho muno matinogarawo, ndiri kutingoonawo vanawo kuti mwana uyu ari kutotambudzikawo, achingoti pane vanhu achingoita zvisiri izvo. Parinotoona kuti chirwere zvechiwa chinodori muvanhu, but vanhu hatizozivi
zvii zvamungati nemadzidza ikoko kuBotswana zvamungada kuonawo zvichiitwa kuZimbabwe.
Zvinhu zviriko kunoku zvandingati ndadzidzawo ndezvekuti vari kuzvigamuchira kuti chirwere chirimo muvanhu. Pane zvandinosivirawo kuti kana kunyikawo kwedu kuZimbabwe nyakudzokerawo uko zvivewo zvinozvigamuchirawo muhama dzedu dzatinogara nadzo.
Pane zvikoro here kana rubatsiro runopiwa vabereki vanenge vane vana vane autism ikoko kuBotswana?
Ya, tiri kuzvionawo kuzvikoro zviri kuno, ini ndiri kuno kunzi kumutudzi. Zvikoro zviri kunoko vandoriko vana vanochengetwa muzvikoro zvakati saizvozvo, vachidzidziswawo vari muzvikoro zvavo vegawo.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona mobva majanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mutlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Musi wa 25 Kavhumbi izuva repasi pose kucherechedza chirwere chemalaria, kutarisa zvakaitwa nezviri kuitwa kupedza chirwere ichi. Muna 2016 chirwere ichi chakabata mazana maviri negumi rematanhatu emamiriyoni evanhu, chikauraya mazana mana nemakumi mana nemashanu avo. Sangano rezveutano pasi pose reWorld Health Organization rinoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana echirwere ichi zvakange zviri muAfrica, uko kwakafa zvikamu makumi mapfumbamwe nechimwe kubva muzana. Malaria inogona kudzivirirwa uye inorapika. Kwemakore anoita makumi maviri apfuura, pange pane kuedza kupedza chirwere ichi, zvekuti pakati pa2000 na2015 vanobatwa nechirwere ichi kekutanga vakadzika nezvikamu makumi maviri nezvipfumbamwe kubva muzana pasi pose, asi pachine basa zhinji rinofanira kuitwa. pane nando ya malaria inokunda mishonga saka sanganore World Health Organization rari kugadzira mishonga yakasimba chinangwa chiri chekuti kusvika pagore ra 2030 chirwere ichi chive chadzikiswa nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana uye vanofanacho vadzikewo nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana pamwe chete nokupedza chirwere ichi munyika dzinoita makumi matatu neshanu. Kuti zvibudirire vanobatsira nemari vanofanira kuramba vachipa mari kubva muna 1950 hurumende yeAmerica yake ichibatsira nokurwisa chirwere ichi pasi pose uye nhasi ndiyo inobatsira nemari kupfuura nyika dzese mukurwisa chirwere ichi pasi pose. America inoshandisawo chirongwa chinonzi President's Malaria Initiative uye inopawo mari kuhomwe inoshandiswa kurwisa zvirwere zveAIDS, rurindi nemalaria. Pazuva ra 25 kabvumbi, America inoshedza hama nemadzisawira ayo pasi pose kuti azvipire kubatsira nemari kudzivirira nekupedza chirwere ichi zvachose. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munao dzemitambo, Mashonaland Turf Club yaburitsa mabhiza achamhanya mujaho mukuru weCastle Tankard asi pasina kana rimwe chete remuZimbabwe. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mabhiza ese achamhanya kurwira mari iri kuitwa nekambani yemuZimbabwe ari kubva kuSouth Africa sezvo muZimbabwe musisina mabhiza anokwanisa kumhanya makupi makuru akaita segrade 1 yeCastle Tankard. VaKevin Felani veMashonaland Turf Club vanoti vanochengeta mabhiza vaomerwa zvikuru nemamiriro akaita zveupfumi munyika zvekuti vave vashoma vachiri kuita izvi. VaFelani vanoti vashoma vacho vachiri kukwanisa kuchengeta mabhiza havasi kukwanisa kubuditsa mabhiza anokwikwidza zvine mutsindo nemhaka yekudhura kana kushayikwa kwezvimwe zvinhu zvekushandisa mubasa ravo. Izvi zviri kureva kuti mari yese zvoro makumi mashanu iri kuitwa neDelta Beverages mumibayiro yeCastle Tankard iri kuenda kuSouth Africa uko kunobva mabhiza ari kumhanya mumujao uyu. Pamusoro pezvo mutasi mumwe chete chete Brandon McNaughton uyo achange achitasa bhiza Mathematician ndiye ega mutasi anogara muZimbabwe achange ari mumujao uyu. Castle Tankard yadzikira zvekare mumabhiza ari kumhanya sezvo gore rino mune mabhiza gumi chete mumujao waigocha mabhiza aisvika gumi nemasere uyezve waive nemabhiza gumi nemana gore rapera. Vanotarisa mamhanyiro emabhiza vaKeri Mukopa vanoti Q-Rain rinorairidzwa naMike DeKock South Africa ndiro riri kutarisirwa kutora mukombe uyu. Mamwe mabhiza ari mumujao uyu The Aston Park, Master Switch, Amsterdam, Simona, Level Point, Phantom Major, Roman Descent na Comancho Brave iro rine mukombe uyu. Murairidzi wemabhiza Cake Swanson uyo anodaidzwa kunzi Weza paMashonaland Turf Club anoti ari kutarisira rimwe remabhiza ake Amsterdam kana Phantom Major kuti ndiro richatora mukombe uyu. Bhiza richakunda richawana zviuru makumi matatu emadhora richapedza riri pachinhano chechipiri richitorawo zviuru gumi. Zviuru zvitanhatu zvichienda kubhiza richapedza riri pachinzvimbo chechitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kwenyika mukupa ruzivo rwechirwere cheautism. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanoti hurumende yakazvipira kuve nemitemo yakanaka senzira yekumutsiridza upfumi hwenyika. National Executive Council MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa inosangana muHarare ichizeya gadziriro yesarudzo. sarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU PF mu kana kuti primary elections dzoitwa nemuswe svondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu Dr. Yamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 25 ngomabasa 2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sivumelene ukuthi sizabe sikhulumisana uhulumende labo soma business ukuthi sihlale phansi sihluze indaba yeZimbabwe lentuthuko. Uhulumende ukuthi uyenza ufaka imithetho enjani. Thina la uhulumende sikhangela sicwayisa esicebisa ukuthi sisebenza kanjani ukuthi kube lentuthuko.
Umhlangano wabosomabhizimusi o-International Business Conference uvulwe okusemthethweni lamhla kobulawayo umsekeli kamongameli u-retired general Constantine Naoti Wenga.
Ama-elections njengoba siza ngempela thina sidinga i-security sector reform. Ngezinye indlela sidinga ukuthi abantu amasosha nabo bonke ama-CIO nabo bonke laba badila kwe-security bangangenele entweni zokhetho. But into esiyitshoyo ukuthi ama-elections kawavumela abantu ukuthi bayozikhethela.
Umanyano owe-MTC Alliance okhokelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi umkhokeli webutho uGeneral Philip Valerio Sibanda kumele athembise ukuthi abebutho bazahlonipha imiphumela yokhetho lwalonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umhlangano wabosomabhizimusi owe-International Business Conference uvulwe okusemthethweni lamhla kobulawayo umsekeli kamongameli u-retired general Constantine Chiwenga. Lumhlangano uqhutshwa ngeviki lapho kwenziwa khona umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair wenziwa yonke iminyaka. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Embikweni wakhe wakuvula lumhlangano, umsekeli kamongameli uChiwenga ubonge amazwe abalisa iBotswana, iEthiopia, iGhana, iIndonesia, iJapan, iKenya, iMalawi, iMozambique, iZambia, iSouth Africa, iTanzania, iGermany, iNamibia, iMalaysia, iIndia, iChina, iCyprus, iGhana, leUAE ngokuza embukisweni walonyaka owaZITF kanye lokuphatheka emhlanganweni wabosomabhizimusi. UChiwenga uthi iZimbabwe iyamukela wonke amazwe afisa ukuzosungula amabhizimusi njalo lalabo abafuna ukutshala imali bakhululekile ukwenza njalo ngoba ezamabhizimusi elizweni zisobala. Usole kakhulu imisebenzi yenkohlakalo kanye lokuswelakala kwemali ezweni ethi kodwa loba kunjalo asekhona amazwe aseveze isifiso sokusungula amabhizimusi ezweni. Ilunga leboard ebona ngezentuthuko yenotho e-Special Economic Zones umnumzana Busisa Sibanda ongumqondisi njalo wenkampani yeZimbabwe United Refineries ucele ukuba amankampani azimeleyo lohulumende bahlangane ngemva kwenyanga ezintathu sikhathi sonke ukuze kube lokusebenza okulempucuko okuyisicelo esamukelwe nguChiwenga ethi ngumbono omuhle akuhle kuqale.
Yes, sivumelene ukuthi sizabe sikhulumisana uhulumende labo soma business ukuthi sihlale phansi sihluze indaba yeZimbabwe lentuthuko. Uhulumende ukuthi uyenza ufaka imithetho enjani. Thina la uhulumende sikhangela sicwayisa esicebisa ukuthi sisebenza kanjani ukuthi kube lentuthuko ilizwe libe lilokhu liqhela lisiya phambili njengalokhu sesithi iZimbabwe entsha sisebenza kakutsha, Zimbabwe is open for business. So kumele sihlale phansi. ESouth Africa bayakwenza lapha sikhangele sijonge ama economic ministries, Ministry of Industry, Ministry of Finance, Ministry of Labor, Ministry of Water and Energy, Ministry of Tourism, ama ministries anjalo, Ministry of SMEs, Small to Medium Enterprises. Sihlale phansi labo sikhulumisana ngokuthi sisebenza njani. Labo bazabe besikhombisa lapho ukuthi ayilapha ukuthi sibe le njongo efananayo. Silande the same goals.
Umoyo uthi uhlelo lwe-special economic zones luqhubekela phambili kuhle, njalo zikhona indawo asebekhangelele ukuziguqula ezweni zibe ngamabhizimusi athuthukisa isigaba ngemvelo abalayo.
Yes, siyaqhubekela phambili ngama special economic zones, i-board sikhona njalo sesilungisa ukuthi sithathe ezinye indawo sizenze ukuthi zibe ngama special economic zones.
Omunye usomabhizimusi wakoBulawayo, unkosikazi Shila Sidambe, ongenela umhlangano uveze ukujabulela umhlangano walonyaka wamabhizimusi esithi kukhona asebekutholile njengabosomabhizimusi besifazana.
Njengabomama kuningi esekutholileyo lapho. Besibuza sibili ukuthi kanti lathi ku-new dispensation lay singaba involved njani, but hayi kucacile ukuthi even kuma-special economic zones lathi singabomama silalilungelo siyalakho, lathi ukuthi sibe involved silakho, lathi ukuthi sithole imisebenzi njengabomama labantwa bethu. Futhi thina nje siyabe ikakhulu sikhala ngabantwa bethu ukuthi hayi engavuleka ama-special economic zones lawa asimsebenzisi abakhona labantwana abazathola imisebenzi.
Umbukiso weZITF walonyaka uqale izolo mhlaka 24 usiyagqitshwa ngomgqibelo mhlaka 28 Mabasa. Kusukela izolo kusiyafika ngolwesine zinsuku zamabhizimusi uZulu uyabe engakavunyelwa ukungena. UZulu uzangena embukisweni ngolwesihlanu langomgqibelo mhlaka 27 kusiya mhlaka 28. Umbukiso walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development Inclusive Competitive Collaborative. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso walonyaka oweZITF ngolwesihlanu ngemva kwemini enkulu. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umanyano we-MTC Alliance okhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi umkhokeli webutho uGeneral Philip Valerius Banda kumele athembise ukuthi abebutho bazahlonipha impumelo yokhetho lwalonyaka, lokuthi abasoze bengenele nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engehlulwa kukhetho lolu. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume ngemva kokuba umnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo wezobudlelwano bezimbabwe lamanye amazwe omhlaba, ethembise umhlangano owenzelwe eNgilandi weChatham House ukuthi ibutho lizahlonipha impumela yokhetho, lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzavuma ukusuka esihlalweni nxa engadliwa. Isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Washman Ncube wethule umbiko wokuphendula kulesi saziso esithi okhokhelela ibutho kumele abe nguye otsho njalo, hathi umoyo. Lokhu kuqongqoselwe ngesinye isikhulumeli se-MDCT ekhokhelelwa ngunkosikazi Mthokozani Phuphe umnumzana Khalipani Bhugeni othi kumele uhulumende alungisise udaba lwabebutho, amapolisa lama-CIO ukhetho lungakafiki nxa efuna ukhetho luqhutshwe ngokuthula njalo luhlonipheke.
Ama-elections njengoba siza ngempela, thina sidinga i-security sector reform. Amasosha nabo bonke ama-CIO labadila kwe-security bangangeneli entweni zokhetho. But thina into esiyitshoyo ikuthi ama-elections kawavumela abantu ukuthi bayozikhethela, abantu be-security bangangeni, amasosha njengabi nesabelo kuma-elections.
Ingcitshi ecubungela ngezombusazwe umnumzana Mlungisi Ncube uthe akufezeki okukhulunywe ngamabandla la njengoba amasosha leZANU-PF belobudlelwano.
Okucelwa yi-MTC Alliance ukuthi ibutho lisho ukubana lizahlonipha impumelo yokhetho akusoze kufezeke ngoba ibutho siyalazi ukuthi esikhathini esiningi ngibe lisebenza lebandla le-SANPF njalo sikhangelele okwenzakaleyo November 2017 lapho ibutho elithethe khona amandla liwahluthulela obe ngumongameli.
Uphinde wathi umoyo ubekutsho lokho ngoba ubephambi kwamanye amazwe azazohlola ukhetho lweZimbabwe luqhutshwa.
Then sesikhangele njalo lokho kutshiwo ngowachiya ibutho u-SB Moyo ekhuluma eLondon ukuthi bazahlonipha impumela yekhetho. Yebo, lokho kuhle okuthuleyo, kodwa asazi ukuthi kuliqiniso yini ngoba sikhangelele ukuthi ebekutsho ngoba ephambili kwabantu bemazwe aphandle.
Osakhulayo umnumzana Evans Masuku uthe kuqakathekile ukuthi uZulu azi nxa esaselayo inkululeko yokuzikhethela umongameli lamalunga edale lephalamende namakhansila, njengoba uhulumende okhona wangeniswa libutho.
Njengoba sonke sisazi ukuthi uhulumende esilayo manje ubiswe ngamabutho, kuqakathekile ukuthi sibe lesiqiniseko ukuthi sisasele inkululeko yokhetho yabomengameli bethu, hathi okwenzakala ngo-2008. Siyazi ukuthi amabutho azafuna ukukhokhelela abanye babo, but sifuna isiqiniseko sokuthi sibekwazi ukuthi silethemba lokukhetha umongameli esimfunayo.
Unkosikazi Angela Moyo yena uthi akala ndaba ukuthi kukhululwe ngubani, okufunakala ukuthi ibutho lihloniphe ukhetho ukuze luqhutshwe kusimo esilokuthula.
Akulandaba lokho, ngaze kube Valerio Slanda kumbe kube SB Moyo kumbe ngoba akutshintshi lutho. Into esiyifunayo kuphela ukuthi bayenze ukuthi bahloniphe ukuthi abavotayo sivotile sabakhipha, njalo kasilanto esiyifunayo kini. Lina laye lawuzwa ngaphi vele ukuthi akhona kuthiwa igovernment engene ngodlame embusweni, ukuthiwe iyavumela omunye umbuso ukuthi uqalise? Akusoze kuyenzakale khonoko.
Umphathi Ntambo obona ngendaba zobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba useNgilandi, lapho anxuswe khona ngomunye weBhilitani obona njalo ngobudlelwano bamazwe ake akuswa iNgilandi eCommonwealth, umnumzana Boris Johnson. Ngimele Studio 7 useHarare, nguGibson Bebe.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ubeFacebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngokukhathi lethu ele-VOA Ndebele.
Inhlanganiso emela amalungelo abantu abalesimo se-autism e-Autism Organization of Zimbabwe ithi ibhekane lobunzima bokusebenzisa ipulazi iyalinikwa nguhulumende. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amazwe omhlaba ogoqela eleZimbabwe enanza imisebenzi yokuqakathekiswa kwe-autism ekamabasa. Intethelezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolo daba.
Abenhlanganiso ye-Autism Organization of Zimbabwe bathi imizamo yabo ngeyokubona ukuba abantwana abalelesi simo esivame ukubonakala umntwana ekhulela muva kulabontanga yakhe, okufana lokukhuluma ingxenye aze akhulume eseleminyaka emithathu loba emine yokuzalwa, ukuba bafundiswa ngendlela efana leyabanye abantwana bonke elizweni kungelabandlululo njalo behlangene. Umqondisi walinhlanganiso uNkosikazi Helen Mutambara uthi sikunyanga kamabasa kunje kukhankaselwa ulwazi ngesimo se-autism emhlabeni jikelele kuyadanisa ukuba eleZimbabwe lisalela emuva kuqathaniswa lamanye amazwe.
I want to give a statistic. Definitely it cannot be.
Singathi siku 2 out of 5 kudaba lokwazisa lo autism. Njalo nonyaka senza okokuphathiswa ihlanganiso lamabhizinisi azinikeleyo afika ku 18 agokhela iLafarge, Proton lamanye.
Uthi njengenhlanganiso abalasekelo oluzwayo kugoqela le ndawo yokusebenzela ebalulekileyo. Uthi uhulumende wabaphathisa ngokubanikeza iplaza eRua njalo benemizamo yokwakha indawo ezwayo enakho konke okungaphathisa ke abantu abale autism, ethi noma kunjalo kuze kube lamhlanje abakenelisi ukungena kulelo plaza.
I think I should applaud government. They gave us a farm, a very big farm in Rua.
Wasile nkinga yokuthi umuntu kulelo iplazi ufuna iplazi lonke ethi ulamaphepha ona thina bese silungisele kwakha indawo enkulu engaphathisa ku-autism.
Uthi seqonda kuhulumende ukuba iziphathamandla zibasize njengoba ohleli kulelo plazi elwisa lolu daba emthethwandaba. Okwamanje uthi usebenza kanzima encedisana labalesifiso sokuphathisa. UNyasha Mtambara ngosakhulayo eleminyaka engamatshumi amathathu ophathisa kulolu daba.
I usually take away the factor that these kids are 14. Ngibathatha njengabantu okufana labanye abantwana bonke. Ngidlala labo, ngibatshengisa uthando. Hatshi ukubathatha njengabantu abagulayo. Lokhu kubayenza baphile kangcono njengabantwana bonke.
UNkosikazi Mtambara uthi uhulumende ngokwakhe umele engenele ngendlela ezwayo athathe i-autism ngokufana le-cholera le-HIV lapho abathela khona imali bekhankasa ngalezo zifo kundawana zonke zelizwe. UNkosikazi Elizabeth Muniko ophathisa laye abantwana abanje uthi abazali kumele befundise abantwana babo belesineke ukuze bekhule kuhle.
Bafuni kuncedwa ne. Fanele udlale labo, ukhulume labo, ubafundise ukupheka, ukugeza imkani, nokupaki impahla zabo e-wardrobe. Fanele ubancedise konke ufunayo. Bafanele bafunde ukukhuluma nokulala abantu. Kufanele wazi ukuthi umntwana we-autism uyatshiyana nomntwana wabantwana lawo, mara ufanele ukubatshiyanisa nabanye abantwana.
Inhlanganiso ezimele abaphila ne-autism zithi abantwana abanje kumele befunde ezikolweni labanye, hatshi ukuba nezikolo zabo bodwa kumbe amakilasi abo bodwa ezikolweni. Abantu bakhuthaza ukuba badinge ukuzwisisa ngalesi simo ngokugcweleyo ngoba ukusilela kolwazi kuphazamisa impilakahle nenhlalakahle yabalesi simo. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ithi umuntu oyedwa phakathi kwabalikhulu lamatshumi ayisikhombisa emhlabeni balesimo se-autism, njalo sitholakala okuphindwe kane ebantwaneni abangabafana ukwedlula kumankazana. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Ndiva kuhlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhakazi awe 909 AM lawe shortwave 1280 laku 15775 kilo shortwave. Kulaptop lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe kule Diaspora Forum sixoxa ngesimo se-autism. Liyasazi na isimo lesi? Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane uSicamfundo Dudu Ncube usesungule inhlanganiso yakhe ayibiza ngokuthi The Youth Matrix yokusiza abatsha abaswelayo lokubancedisa ukuthi bangathathi izidakamizwa. Ufuna ukuthi bancedakale ukufundela imisebenzi yezandla. UEzra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Kukalutshwana ukuthi abantu abafundileyo bancedise labo abaswelayo ukuthi bazithuthukise, ikakhulu becedisa intsha. Kuhle ke ukuthi sihlangane lothanda okusiza abasakhulayo.
Mina ibizo lami ngingu-Dr. Dudu Ncube. Inhlanganiso yami yi-The Youth Matrix, lapho esisiza khona abancane aged between 13 to 25. Sibasiza ukubana bazikhuphule empilweni. silalabo abangabe befuna ukukhutshulwa ngemfundiso ukuthi bazincede emfundweni, silalabo abangabe befuna ukukhutshulwa ekuvuleni amabhizimusi, silalabo abangabe nje belama challenges empilweni abafuna usizo olutshiyeneyo, siyabaphathisa njalo.
UDokotela Ncube uyagcizelela ngemsebenzi yehlanganiso yakhe ye-Youth Matrix.
Silama projects ahlukeneyo lapho esiza khona abancane, sile youth training and skills, sile youth in business lapho esiphathisa khona abafuna ukuvula ama-business, sile youth and money esifundisa khona abancane ukuze bazwisise ukuthi kahle imali isebenza njani njalo kuyini okumele bakwenze ukuphathelana lemali ukuze bazikhuphule, sile youth and property lapho esiza khona abancane ukuze babekwazi ukuthi nxa befuna ukungena kuma property investment bayenze njani, sile youth health lapho esifundisa khona loku encourage abancane ukuthi bazigcine bona emzimbeni yabo, le awareness nje ezintweni ezihlukeneyo eziphathelana le health, sile youth and cars lapho esiza khona abancane ukubana nxa befuna ukuthenga izimota bathole ama discounted rates, sile youth in arts and music lapho esikhangela khona abancane abangabe belama talenta okuhlabela, ukuacta njalo njalo. Then sile youth and community lapho esiphathisa khona ama youth esiba encourage khona ukuthi babe lusizo kibo la ku community yabo.
Mihle imisebenzi ka Dokotela Dudu Ncube, njalo lihlanganiso isivule emazweni amaningi okuhlanganisela iSouth Africa lase Zimbabwe. Abatsha abafuna uncedo lingaxhumana le Youth Matrix.
Thina the Youth Matrix sitholakala ku WhatsApp number +44 79 41 662 789, kumbe ku email hello@theyouthmatrix.org, kumbe njalo lingakhangela ku website yethu www.theyouthmatrix.org. njalo isicelo sethu ku community nje jikelele ukuthi nxa sisiza eZimbabwe sizacela bakithi abadala likhulu labantwana bakwanise ukuthi babuye bazo experience lokho esibaphathele khona, njalo abancane litshelane libuye ngobuningi benu lizo experience lokho esiliphathele khona. So njalo lama volunteers nxa bekhona bangabe befuna ukusijoyina basebenzelane lathi ukuze sisize abancane, lakho li welcome ukuthi lisikontakte. So otherwise singasebenzelana ndawonye sizakwakha abancane igeneration eqinileyo.
Abantwana abaningi abaswelayo ikakhulu emazweni alomumo wezonotho omubi bagcina bethengisa imizimba lokusebenzisa izidakamizwa ngenxa yokuhlupheka abahlangana nazo. Inhlanganiso kaDokotela Dudu Ncube eye-Youth Matrix isabalala ifuna ukuqeda konke lokhu ngokusebenza nabasakhulayo. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo lamhla kuhlandla lethu lapho sikhuluma khona labadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxa loNkosazana Suku Ncube odlala edolobheni le-Indiana ngapha kwele Melika.
Kutshiyene asonto ongazizimpeya zombili, kodwa nxa sokufika entweni zokuhlala impilo nje lokukhululeka ngapha e-America kuyaphileka lula. Kodwa lapho kuphinde kube lobunzima bokuthi nxa usizwa izinto ekhaya kuthi engqene meba awukabi la malungelo okuya ekhaya, kuba nzima ngoba uyakusizwa izinto ezikuzwa ukuthi ubuhlungu ukulahlekelwa zimuli zekhaya. Kodwa ekhaya ubuhle bakhona nje ukuthi impilo yakhona ilesintu. Yebo buhle bekhaya. Uyakwanisa ukuthi ungadubeka ucela umakhelwane sawe okungabonakali la. Lapha uzahlala isikhathi eside umakhelwane wakho ungamanzi. Kodwa ekhaya awazi umakhelwane kuphela kodwa uwazi indawo yonke.
Ye, siyabona labantwana uba wondla njani lapha nxa ukhangela ukuthi uqathanisa lempilo ekhaya ukondla umntwana ekhaya.
Mina abantu abami bakhulisa impilo yekhaya, bazalelwa lapha bonke bobabili. Kodwa mzama ngibakhulumisa ngesiNdebele, bonke basazi isiNdebele ukuthi nxa befika ekhaya bebekwazi ukuthi bekwanise ukukhuluma labo gogo. Ngoba abantwana balapha isikhathi esiningi bayadedesiswa bayenziwani, kodwa thina sibakhulisa isintu ukuthi bebesazi isintu, behlanganiswe kwala kodwa isintu sekhaya bebesazi ngendlela lathi esakhuliswa ngayo.
bayasazi isindebele.
Yebo, bayasazi isindebele abantu. Bazalelwa lapha kodwa isindebele bayasazi sonke. Silungiselele ogogo nabomama basekhaya.
Ubaphilise njani sizwa ukuthi abantwana bachaywa la?
Uyabona bengabe bengachaywa kodwa lawo ngendlela okhuza umntana wakho ivoice yakho uyahlevela umntwana ahlebe kwazi yawo iyachayela yona yodwa umntwana vele kade kayithi ukuthi ukhuzwa ngokuchaywa kuphela nje ivoice yakho noma nje ungamethusela nje uyahlebone la ukuthi hayi umama lapho serious.
Mhm. Manje ke ungasitshela ukuthi nxa ukhangele elakusasa ulibona njani uzaphila ulokhu khona aphemelika umbuza buyele ekhaya?
Ah mina ngokubona kimi mina usuku ngibona ngane ngingabuyela ekhaya ngoba lapha kungabe kumnandi kodwa vele nxa ungazalelwanga la ihome is still home noma idube kokungakanani mina ngeke ngihambe ekhaya mphenduke impilo yami ekhaya ngiyibona ile closure ingcono ngibona ngiphila ngcono ngizizwa ngikhululekile nxa ngisekhaya than la even sengilapha half of life yami ngoba mbiye lapha ngile 21 kathesi nge 44 so ngi half of my life ngiyiphile la kodwa isintu sakhona ngiyakubona ukuthi hayi ngivele kanisowala ngiyakuzwa ukuthi kanisowala so kumnandi nje la ukukhulela lapho velela khona.
Manje nxa usubuyela ekhaya ubona ungani uzahamba labantwana yini
khonapho yikho kungaba nzima khona ukuthi ngilokho njengabantwana ngoba bayavakatsha yesebevakatshile isikhathi eside bayakuthanda kodwa zikhona izinto eziba nzima ukuthi beze adjust okwana nami nginje ngakhulela eZimbabwe but ngokuhlala lapha isikhathi eside zikhona izinto eziba nzima ukuthi ngizi adjust into ezinjenge network nxa sujayele ama computers alapha a fast ekhaya ngama dial up kuba nzima ama phone ungangena egangeni ekhaya awusela internet so abantwana kuba nzima ukuthi umhambise endaweni enjalo especially nge technology elapha langapha futhi izikolo zangapha ngizibona zingcono nxa sesibala i technology ukuthi bafunda ngcono kakhulu ama computers than ekhaya ngoba ngapha ba kuba ukuthola
ungathini elokugcina ikakhulu sikhangela ukuba naso kusiba lokhetho ekhaya
ukuthi sokusiba le change ukhetho sokusiba le mina ngingathi abantu beZimbabwe sonke sise diaspora singakhalali izwe lethu lilizwe lethu asiyinikeni second chance ilizwe lethu ngikola lathi sinje njengoba sitshona sikhala ngelizwe sifuna lathi ilizwe lethu libe ngcono ukuthi ilizwe lethu libe ngcono ukuthi sifuna lathi ukuthi sibuyele elizweni lethu elingcono so singalikhalali ilizwe lethu asilinikeni ichance ama opportunities ona lawo la esila asila asithathe nama advantage yethu ngoba one day sizabuyela ekhaya vele kukithi asizame lathi ukudevelop ilizwe lethu loba sihlala la asilungise nini ilizwe lethu sikwanise ukuthi ubuyele elizweni lethu ube le comfort yona leyi olayo la.
Unkosazana Suku Ncube isizalo seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ubexoxa cingweni le Studio 7 ese Virginia. Akunjele sithando sami ke unjalo ke sithi singakehlukani wathi sikhangele ezinye indaba ezikhokela namhlanje. Umhlangano wabosomabhizimisi we-International Business Conference uvulwe okusemthethweni lamhla kobulawayo umsekeli kamongameli u-retired general Constantino Chiwenga. Umanyano we-AMTC Alliance okhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi umkhokeli webutho u-general Philip Valerius Banda kumele athembise ukuthi abebutho bazahlonipha impumelelo yokhetho lwalonyaka. Sigqiba lapha ke ukuhlelo lwethu olivalisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.